china ndanzwa kuti kuchave nepolitibhiro. Ini ndiriku ndandiri kumusha kugokwe, saka taudzwa izvozvo ndibva ndafonerana nevamwe kuti vari kuHarare kuti vagare pasi vaone kuti zvinoita here kuti toenderera mberi nechina kana kuti toswereza mberi kuti uite paFriday.
Saka rwendo runo mapuwa here mvumo yekuita musangano?
Hongu.
Maitawo here misangano nevakuru vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati nekunze kwenyika?
Kana uchida kuita musangano muZimbabwe hauiti especially when kana iri meeting yemamembers hauiti musangano vakuru nemaministers and so forth. Even kumapurisa kwacho, kana pasina zvimwe zvinganetse, hautsvaki permission. Unovazivisa kuti tiri kuita musangano wedu pakati sekuungana kungangoite church yeRoma kana yeMethodist. Havaendi kunokumbira asi vanozikanwa kuti pakati pane chechi inopinda musi wakati.
Vachitaura nevatori venhau vasekera mai vari kuti musangano wenyu uyu unofanira kunge uri musangano unoteerawo gwara rebato nezvinhu zvinodiwa nevakarwa hondo yerusununguko, kwete kuzotsaudzira.
Handizivi kuti chinonzi kutsaudzira chii, because war veterans havasi vanhu vanganzi ngavaite gwara, because gwara racho ndo vakauya naro.
Ko vamwe vanga vachiti havana kuona vamwe vatungamiri vemahovhets aya kubhavhudhei ravamugabe?
Mabhavhudhei anoitika makore ose iwaya. Handizivi kuti gore rino chazoita kuti panoda kutorwa nhamba yevatungamiri vemahovhets vasvika, chanyanya kuve chii. Ende iye anenge achiindira kubhavhudhei kuti anoona kuti ndinge ariko here kana kuti haako, anenge ane chinangwa chebhavhudhei here kana cheukonanisa vanhu. But kupindura mubvunzo wako ndekwekuti isu seassociation hatina maresources akakwana.
Zvichitaurwa nemapepanhau vari kuti panenge pane kunetsana pakati pemahovhets naamai, izvo akanzi navamugabe vanhu havafaniri kunge vachishoropodza amai paruzhinji. Munoti kudii nenyaya iyi?
Ini zvandakanzwa purezidendi vachitaura vakati mayuthi ndo ari kutsukirira vakuru, kati mahovhets nemayuthi vanofanira kuwirirana. Handina pandakanzwa kuti mahovhets ari kusukana naamai kana kuti vari kutadza kuwirirana naamai. Handina kupanzwa ipapo, saka handidi kukomenta nhema.